Mumwe mutambi wa mafirimu ne madrama wekuvulawayo Ronald Sigeka audza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kutsigira zvirongwa zvevatambi kuburikidza nehomwe inoenda kuzvirongwa izvi kuti vawanewo kuzviriritira.
Anofanira kunge vachisapota vachifunda maprograms emaartists specifically at theatre. Because tine mhuri.
Mutambi anogara kuchimanimani kumanikaland Tsitsi Murewa anoti vanoita zvemitambo muchikamu ichi vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete voshanda pamwe zvisinei nekuti vanogara kumaruwa here kana kumadhorobha.
Tikashea tikabatana zvinotiita kuti mitambo yedu iende mberi.
Vachitaurawo ne Studio 7, nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wechikamu chezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Dr. Ngonizashe Muonwa, vanotiwo panofanirwa kuwanikwa nzira dzekubatsira nadzo vanoita zvemitambo ava munguva dzavo dzekuomerwa.
Hurumende kudivi rayo inogona kugadzira homwe yemari inoshandiswa nemaartist kana vavirwa nematambudziko.
Asi imwewo nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Theatre Association, amai Gertrude Fumayaramba, vanoti vatambi nevanyori havafanirwe kumirira hurumende chete, asi vanofanirwa kubatana voshanda pamwe zvinoita kuti vaumbewo homwe inozovachengeta mune ramangwana.
Tibatane sebazi revatambi. Mukubatana kwedu tokwene njera unyanzvi hwedu hwatinawo.
Murongi wemabasa musangano reSavannah Trust Vated Mangawa vanoti kunyange Zimbabwe ine mitemo inochengetedza vatambi nemabasa avo yakaita seCopyright and Neighboring Rights Act uye iri nengo yeBeni Convention, senyika inofanirwa kusimbisa kushanda kwemitemo iyi. Mutambi wechidiki anogara muHarare Fadzai Gwene anoti vatambi vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda zvisingaenderane nembiri yavo pamawairesi, materevhizheni nemafirimu.
Unofamba uchimhoreswa nevanhu bhati uchipiwa mbiri isina kana dhora mukati ukafa. Panotoda kuti vanhu vabatanidze kuti uyike zvakanaka. Ukarwara panotoda kuti vabatanidze kuti urapike zvakanaka. Zvoita sekunge tisingashandi asi tichitoshanda.
Sangano reNational Arts Council of Zimbabwe rakazivisa kuti riri kuedza neparinogona napo kuvandudza upenyu hwevatambi. Vachitaura neStudio 7, nengo yebhodhi resangano iri vachikokera chikamu chekufambiswa kwezvirongwa vaMarcus Gora vanoti National Arts Council of Zimbabwe yakatoita zvirongwa zvekufamba ichitaura nevatambi kumatunhu ose enyika vachinzwa matambudziko avo kuti vachigona kuzadzisa zvido zvavo.
Coming from the feedback yatakanzwa nemakosmetics all provinces of arts akawanda across the country vachitaura challenges avo.
Vachipindura mibvunzo panyaya yematambudziko evatambi munyika, munyori mukuru mubazi rezvemitambo uye vaimbove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNicholas Moyo vati hurumende ichaparura homwe ichange yakanangana nechikamu ichi uye kuparura zvirongwa zvinopamikana vatambi vemunyika kuti vashande pamwe nevekunze kuvandudza chikamu ichi. VaMoyo vati gore rino homwe yenyika yakaisawo mari kubazi ravo ichabatsirawo muchikamu chavo zvinova zvichabatsiridza kugadzirisa matambudziko aya. Vatambi vakawanda munyika kusanganisira vakaita mukurumbira mukuru vanorarama upenyu hunosiririsa, vamwe vacho vachifa vachitambura. Mazuva mashoma apfuura pakave nekutaura kwakanyanya apo mutambi aive nemukurumbira munyika Stella January akashaya negomarara, uko mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vakaendawo kundobata maoko vakabatsirawo nemari inonzi inosvika zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $5,000. Asi vamwe vanoti hurumende ndiyo inofanirwa kunge ichiita izvi kuburikidza nehomwe yekuchengeta vatambi uye kupa vatambi ava michero yavo vachiri vapenyu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.